Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 16, 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvi kumuchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asiri chipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Nhasi muparamende ZANU-PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi mudare reparamende muri kutarisirwa zvekare kukandiranwa makovhina matete pakati pebato reMDC nereZANU-PF nezveumbowo huri kutarisirwa kupiwa kukomiti inoona nezvemari nemakambani yeSakunda nePedstock panyaya yemari dzekurimisa. Makambani aya akapiwa mari neReserve Bank of Zimbabwe pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Nyaya iyi yakambomira kunzwikwa gore rapera apo veZANU-PF vakati vaida kuti sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vabviswe ivo nebato ravo vachipomerwa mhosva yekusaremekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi MDC vanoti zveZANU-PF vaisada kuti muridzi wekambani yeSakunda vakuda tagwirei vasauye kuzopa umbowo vachipomera vatungamiri venyika mhosva yeuori. Zvichakadaro, rimwe sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rabatanawo nemamwe masangano akazvimiririra nemamwe mapato anopikisa ari kupikisa danho rehurumende rekuvandudza bumbiro remutemo. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti nhengo dzeparamende dzichatanga mwedzi uno kunonzwa pfungwa dzevanhu nezvekuvandudzwa kwezvikamu 29 zvebumbiro remutemo izvi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni.
Isusu hatisi kufara nokuwandudzwa kuitwa mutemo wesarudzo kunyanya-nyanya kuwandudzwa kuda kuitwa constitution yeZimbabwe, nokuti tiri kuti isusu takatarisa zvanyorwa zvacho semaproposals ekuwandudza bumbiro remutemo wenyika. Tinoona kuti zviri kuda kuwandudzwa zvacho zvinhu zvisati zvatomboitwa. For instance, tikatarisa isusu provision yerunning mate, tikuti isusu takaona zvakakodzera muna 2013 kuti panofanira kunge pane running mate pane vanenge vari kukwidza, kuda kuti bato regarega rinenge richifanira kunge rina wariri kuti uyu ndoanofanira kuita mutungamiri wedu uyezve nemutevedzero wacho.
Sei musiri kufara nezviri kuitwa izvi?
Takati isusu taakuda one vice president. Asi kubviswa kweprovision iyoyi zvaakureva zvakare kuti taakuzvisiyira kubato rinenge richitonga kuti rikwanise iro kusarudza kuti ndiani akaita angazo vemutungamiri wenyika kana pakaona chinenge chawanika kune uyo anenge ari kutonga. Saka tikuti isusu tinongofei tiri kuda kumhanya kubvisa provision yakaita seiyoyo mubumbiro remutemo. Tisati tatombosvika panguva yekuti tiona kuti zvakatinakira here kana kuti hazvina kutinakira, kana vanhu 93% muna 2013 vakaona kuti zvakatinakira, ko vanhu vashoma vari muparliament vanogotaura here kuti bumbiro rana kutinakira? Saka tiri kuona kuti izvozvo hazvina kumira zvakanaka. Uyezve takatarisa zvakare kuti vari kuda kuchinja hatingati makore avo vanotonga matare makuru edzimhosva, vada kuincreasa age from retirement age from 70 to 75. Again, tiri kuti chikonzero chacho ndechenyi, kushayikwa here kwemagweta anogona kuzopedzisira majaji, kana kuti kungodawo kuti pange pane yatinoti continual patronage mutongi. Saka zvakare tiri kuti isusu kubvisa provision iyoyo, kana kuti proposal yari kuita yekuti vawedzere ma retirement age yemajaji, hazvina kunaka. So hatisi kufara kunyanya nyanya nebumbiro remutemo iro riri kupropozwa kuamendwa.
Ko, muri kufarawo here nemabatirwo ari kuitwa mutemo wekuvandudza sarudzo kana kuti electoral act yacho?
Asi takatarisa electoral act, hatisi kufara zvakare neprogress iri kuitwa, nokuti tangatatarisira kuti tive tane yatingati draft law yakubva kuparlamende izvozvi inotaridza kuti tiri kuwandudza sei bumbiro, electoral law yedu. Asi semaonero edu tinenge tiri kutora nguva yakareba kuita come up with that draft law. Saka tinongoramba tichingokurudzira kunyanyanyanya veparlamendi yedu, uye zvine avo vanounza mitemo yacho muparlamendi, kuti nguva yaakutopera taakutosvika pakati pa2020. Hapana zvizhinji zvinoitwa zvakanaka kana electoral law yakazotariswa kuna 2022, nokuti tinenge taapedyo nemaelections. Saka zvose zvinoda kuti zviitwe zvinofanira kuitwa nguva ino, noti kuzotizvozvitanga zvakare kumhanya-mhanya kugadzisa mutemo wenyika muna 2022 oro muna 2023 election yaakutoitwa.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vange vari panhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurukuro nenhengo dzaro dzakabuda nechisungo chekuti paitwe kuratidzira pamwe chete nokumbomira kuenda kumabasa kana hurumende ikatadza kugadzirisa nyaya yemihoro yevanhu. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pakatenderanwa kupa hurumende nemabhizimisi nguva yekugadzirisa nyaya dzemihoro nezvimwe zveupfumi pasati paitwa kuratidzira. VaMoyo havana kukwanisa kutiudza kuti kuratidzira uku kungaitwa rini uye kuti vanopa hurumende nguva yakadini kuti igadzirise zvinhu munyika.
Urongwa huripo iyo zvino kwatiri nemaaffiliates edu ndeyekuti tione kuti vanhu vanotambira masalaries anoenderana nekukwira kuri kuitika mutengo, masalaries ange asarira kumashure nekuchinja kwaitika panyaya dzemari. Pakauya SI 142, takaona masalaries achisarira pasi, mitengo yezvinhu ichienderera ichikwira zuva nezuva, nenyaya yekuti exchange rate ndiyo iri kuteerwa nemagoods and services. Saka iyo zvino maaffiliates ari busy kana kuti kunegosheta, vari kuona kuti hatingakwanisi here kurestore kana kuti kuona kuti vasalaries evanhu anodzorerwa paanga achikwanisa kutenga, kudzorerwa pane zvinhu zvaanga zvichikwanisa kutengwa pasati pauya SI 142.
Chii chamave kunangana nacho iko zvino?
Maaffiliates edu ese nesu isisu kufederation level patinenge tichisangana kutripartite negotiating forum, fokasi yedu iyo zvino ndeyokuona kuti masalaries anonegoshetwa kusvika paanotenga zvinowanika kuzvitoro. Ndiyo fokasi iripo iyo zvino yokuti tione kuti tinorestore purchasing power yemamembers edu. Patinenge takusangana kutripartite pamvuro Monday, nyaya iri mudariro ndeyokuti tinzwe kuti cabinet vakazoti kudii panyaya yemihoro nekuti patakapedza kusangana kutripartite negotiating forum hatina kuwirirana panyaya dzekuti toita sei nemuhoro yakasarira kumashure pakauya SI 142 of 2019.
Ko panyaya yekuratidzira kana kurega kuenda kumabasa ruzhinji rwevanhu vari pasi pesangano renyu vari kuti chii?
Patakatenderera Zimbabwe yese tingati maregions etu ese tichipa vashandi mafambiro edu kutripartite negotiating forum zvakabuda pachena kuvashandi kuti kana kusina zvabuda tinoregera mabasa asi tisati taregera mabasa tati tombopa vemabhizinesi nehurumende mukana wekuti vapindure panyaya iyoyo yemari kana mameetings anotera aya atadza kutipa mari zvimboshamisi kunzwa vashandi vachitaura nyaya yekuti vari kurekera mabasa. Tingango announce kana kuti kutaura kuti tiri kurekera mabasa panguva inoteera. Vashandi zvekare vakaibuda pachena kuti havasi kufarira mari inonzi RTGS kana kuti bondi. Vanoda mari dzavo kuti ngadzibhadharwe nemari ine valu. Tingasarudza kuti tingati irandi here inofanira kushandisa, iAmerican dollar here inofanira kushandisa, asi havasi kutrusta kuti tingatenderana paRTGS. Imari chaiyo vanokwanisa kushandisa here sezo mari iyi iri kuluza varu zuva nezuva. Saka vashandi vange vachiti havasi kufarira kuti vapote vachipiwa mari isingashandi.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yeSouth Africa nezviro yakazivisa nezvamatanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 anosanganisira kurambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana. Vachitaura kumhuri yenyika iyi, mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakazivisa kuti hurumende yavo yave kutorawo matanho ekuvhara zvikoro, kumisa kupinda kwedzindege dzinobva kunyika dzinoti America, Britain, China, Italy, Germany, South Korea pamwe neSpain. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDurban, South Africa, vaPatrick Makwaza, vanove mutyairi wemotikari yemagonyeti, vaudza Jonga Kande miri weStudio 7 kuti vave kugara vakabatira hura mumaoko nokukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi.
Takutotyirawo upenyu hwedu kuti pamwe tinogona kungotibatawo mukati mevanhu ivava. Nangomiro takatarisa kuona kuti zvinofamba sei kumberi kwatiri kuenda kwayo, tisina kugadzikana zvakanaka.
Pane zvirongwa zvedzidziso here kana chenjedzo zviri kupiwawo nehurumende yeSouth Africa kuitira kuti munge muchichengetedzeka?
Sekutarisa kwatinoita mumatv vajonga nezvinenge zvichiitiko munyika, zvirongwa zvavanenge vachitaura pamatv nekunze kwenyika waikokoko tinenge tichitarisawo pazvivhitivhiti apa. Tiri kudzidza zvakawanda mabatirwo anoita chirwere nekuchidzira kwacho kwatingaiti. Asi dambudziko riripo maedhe rekuti sezvo vashoma vabanga nacho muno muSouth Africa, vashoma ndo vati vaakutanga kuita maprecautions ekuti vachidzivirire, vachipuwa madetergent aya ekugeza maoko nekuti kuti vachidzivirire chisabate mavari. Asi kutita zuri kuti zasa sata kuita chanzo zinaitwa tichidzirire chirwere chacho havasati vakwanisa kuti vanyatsotipa chanzo zvinokwanisa kuti tidzivirire kupararira kwechirwere icho chavasati vatipa zvidziviriro zvacho.
Imi munoshanda semutyairi wemotokari kana marori anobuda kuenda kunze kwenyika, inyika dzipiwo dzamuri kushanyira uye kunyika dzamuri kushanyira ikoko matanho apa amuri kutorawo ekudzivirira kubata chirwere ichi muri mubasa renyu?
Ndingati zvakaoma baba Jonga nebasa redu rokudhiraivha, nekuti nzvimbo dzatinosvika takafanana nevanhu vaya vanongonzi vanhu vashanya vasvika pamba pevanhu havaziye kuti pamba pevanhu pakamira sei, pane chii chiri kuitika ipapo. Ini zvangu pachangu ndinofamba South Africa yese, ndinotendera South Africa yese, munana Swaziland topinda, Cape Town, Namibia kwese uku tinopinda. Asi zvatinoita kana tabuda kune dzimwe kunze kwenyika uku hatichaziva kuti wokutrasta wacho ndoupi, nekuti pane dzimwe nguva unotosvika pane mamahofisi vanokuudza kuti tanga wageza maoko nemadetergents. Saka iwe unombozvitarisa kuti asi munhu ari kutofunga kuti pamwe inini ndini ndine korona yacho. Saka zvinhu izvi zvatisati zvatambirika nevanhu vakawanda kuti chirwere chitodzivirirwa sei. Saka taitodo kuti taita gona kuwana magloves ekupfeka maoko pese patinofamba onaiwo madetergents acho navachitipowo for free. Zvino zvinhu zvakaita seizvo zvasati tazviwana tichiri kungofamba takadaro, saka hatisati taziva kuti zvinoguma nekupi, hataakutotya, tiri kutya baba, tiri kutya.
Tinozwawo kuti imo muSouth Africa hurumende yambomisawo nyaya yekuti vanhu vanga vachiungana ungana. Imi muri kutambirawo sei danho iroro?
Danho rakanaka wajoga kuti vanhu vamiswe kusangana sangana muhwandu hwavo. Idanho rakanaka zvaro, asi semaonero angu inini zvangu nepfungwa dzangu ndaiona kuti zvaive zvinhu zvakanaka kuti dai hurumende yaigona kuti yangoti mahospitals ese afree kuti munhu wese angonotestwa kunzi aonekwe kunzi ana here kana kuti haana. Saka kana wakakwanisa kuti munhu wese atestwe chirwere ichocho aonekwe kunzi haana, ndofunga zvingabatsire.
Chizvarwa chezimbabwe vapatrick makwaza vari parunare mudurban south africa nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mukroniko makurukota ehurumende anonzi achasangana nhasi kuzeya nyaya yezimbabwe international trade fair pamwe chete nenhemberero dzezuva rekuzvitonga kuzere. Bulawa inoda kuti zviviri izvi zvisatora nzvimbo muguta zvichitevera kupararira kuri kuita chirwere checovid-19. Muherald mune nyaya pamusoro pemutungamiri wesouth africa Cyril Ramaphosa avo vazivisa nezvokuvharwa kwemabhodha esouth africa 32 senzira yekuedzawo kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira nega zvamunofunga.
Ndine chiitiko chikuru chandikashamadza chikuru chataura mai muchengura. Vanoseka chirwere checoronavhairas chada kutekeshera pasi rino nemuno muSouth Africa matinogara muno chamo, but ivo vanotoseka vachiti inyika dzakatitemera masangisheni. Vangaseka chirwere chiri mujinga mao chiri muberevere matiraita mai avaka vanga vazame kukura semunhu mukuru ava. Munhu ari kutaura ndina Dalimere.
Makadiko vashamari vestudio 7. Ini ndinoitwa Bridget Chikata, ndiri kuno kuJohannesburg. Ndaida kubatawo panyaya yauya opa muchinguru. Fashwa munhu mukuru kunotaura zvinhu zvisina kana nemusoro wese. Ungafarira coronavirus kuti even isu kuZimbabwe kwese hatitomborina madokta, hatina enough health system yakanaka, hatina mishonga, hatina chinyi, hatina kana zvinhu zvekupreventa. Munhu unozwa mukadzi mukuru achitaura zvinhu zvisina kana nebasi rese. Tinotofarira coronavirus. Hii coronavirus yazodai. Uonawo baba mukuru wenyika achitaura nyaya yekuti hanzi iyi muchari ndiyakaka ichitonhurira. Ndakangopi ndozvinototaridza kuti vanhutungamiriri vedu havana kana direction, havana kana direction ba. Wese vanhu ivovoka kutotungamirwa tikutoti nyika yeZimbabwe iri kutungamirwa nemapofu asina kana nechanodii nechanoziya kuti zvinofamba sei. Ndosaka tisikabudiri mukati menyika yedu. kuti watungamiriri wedu watomboziva kuti chakanakira vanhu chii.
Mukomatano nokawande nerimwe chimurese ndoda kumbotaurawo mafungiro angu nemaonero angu. Ndoda kutaura pana gaka njoyo akataura namukoma Mike Hove. Wa mukoma Mike Hove kana mashavano wekutaura navo zvitorina nemutaure wonene hangu pane kutaura nagakanje. Gakanje handimbooneswa kuti pfungwa dzake dzakangotodza dzemukuru wake zvechokwadi, nokuti shuwa angataura kuti kwanzi vanhu ndavakafarira vamunangagwa. Hapana munhu akambofarira vamunangagwa paipai, asi kuti vanhu pavakatobveka vaitofunga kuti pamwe pachatouya zvavatsvangirai. Zvino iye otofunga uri kwaita gadwa, hatinambobvira tafarira munangagwa isu. Munangagwa hakuna munhu anotombobuda kana wani. Ngaasada kuvanda nechigunwe iye gakanjoyo, aita sekuti haasi kuziva zvinhu zviri kuitika munyika. Hakuna munhu anomboda munangagwa. Zvinhu zvese zvavanoita nevanhu vezanupf ndezvokungoti manikidzira zvatisingadi. Asi chokwadi ivhenjero kaenda pasocial media hakuna kana munhu anoda munangagwa. Hakuna munhu anoda kana zano, kusiya kwavevo vanongoita basa rokutonga nechibhakira ivo vezani vavo nevamwe vavanodya navevavo. Ndo vega vanongoti zanupf. Mukoma Mike Hove kana matoshaya kutaura navo zvitorina nechirongwa chacho cheve chidiki chimbomira musoro pano kutora gakanje anototi svota mamataurira anotoita anototi bhohwa zvokuti ndorowo wechidiki ndarwadziwa asingatomboiti mukoma Mike Hovezvo.
Makadini vana mukoma Blessing, vana mukoma Tananuka Wande, vana mukoma Jonga nevamwe vosanisina kudoma. Ndinoshamisika nemashoko amai aopa muchingura ekuti unofara achiti korona yakauyira vanhu vekunze kwenyika kukuru nekuti vanoti pazverangu. Mashoko aya mashoko emunhu emutungamiriri kana kuti dei munhu varume vanhu vezanupf vakapfungwa dzavo dzakadhakwa vose chaizvo kudhakwa chaikushaiko anganzi mashoko okutaurireo. Ko korona yacho ikazongowanikouya vamwe muzimbabwe achawe kuti kudii manje, nekuti korona iri kungofamba nyika dzakawanda.
Kwazuvai Studio 7, ini zvangu ndoda kutaura pamusoro pemabyelection ekuti mani ukoo ndichipa makorokoto kubato revanhu rezanupf rakahwina zvine mutsindo, ndichibvunza zvekubato rinopikisa remdc kuti chikonzero chingava chei chinoita kuti valuze zvakadai, uye izanupf zvehere inoita kuti vasaisa vamiriri vavo kumapolling station ese. Mundibvunzira apapo vestudio 7 kuti ingava zanupf here inoti vasaisa vamiriri vavo kwese kwese kumapolling station kuzhinji. Ndo zvimwe chete nezvavakaita futi pana 2018 apo.
Mamuka sei mukoma Tanonoka Hwande nevateereri vese vestudio 7. Ini ndiri kurwadziwa zvikuru nemashoko akataurwa naamai Opa Muchinguri Kashiri ekuti vari kufara kuti kwakauya chirwere checoronavhairasi. Chirwere checoronavhairasi chirwere chinokwanisa kubata chero ani zvake, uye chirwere ichi chirwere chakaipisisa. Chirwere chaakutokanganisa isusu vari kugara kunze kwenyika, nekuti hatichakwanisi kushanda, hatichakwanisi kufamba madiro. Saka zvakataurwa naamai Opa Muchinguri Kashiri zvinoburitsa pachena kuti hurumende zanupf haina hanya nevana vezimbabwe.
Makadiko vatevhenyuri vestudio 7 vamuka sei. Ndoda kungotaurawo pamusoro pevanonzi gakanje. Aiwa gakanje, kutaura chokwadi ka papaya takafarira ng'anga yakazobata amai huroi paya, nekuti ka hapana izviziva tinozva zvichazoita kuti kuchazova nemabhondi. Zvodide takaziva chako chako kuti muzimbabwe muchazoiswa mabhondi kudzindo yavagejegeje ne1-to-1 neyusa. Aiwa murodi taisapinda. Aiwa mbora ramusango.
Kwazuvai vashamarari vestudio 7, inini neitwa vataurai. Ndiri mudefton muno kujohannesburg. Ndaida kutanga kumutaura mashoko akataurwa naminister of defence awo. Minister ngavari treat magama avo apo. Vakabati korerei chirwere icho handizvopetika chiita kuti ingazi irivhenji yabva kuna Mwari. Vakabati poshei. ndo pinda kechipiri ndichitaura ngenyaya yemabaelection akuizwa kuchimani mani uko. MDC ngaikure panyaya yepolitics, ngaikure kwete kungoti kubvira 1999 chingoreketa chiro chimwe kuti tabiridzirwa. Ivo vasingaisi vamiririri vanotadza nekuisa vamiririri kutaura kuti havazivi politics. Ngavaregere zvekutoramba veireketa ngezvepolitics izvi, vanotovhiringidza masoro evanhu vemuzimbabwe. Vana vamuzimbabwe vanoziva pokuvhotera vega.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vakapambwa nevanofungidzirwa kuti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso muna zvita 2018 vakasunungurwa nesvondo. United Nations yazivisa kuti Edith Ballis wekuCanada naLuca Takatetu wekuItaly vakawanikwa vari patano padyo neguta reKidal. Mutauriri wemauto eAmerica azivisa kuti muzinda wemauto anotungamirirwa nemauto eAmerica wetaji warohwazve nezvombo zvemarockets pakakuvadzwa mauto mashanu. Muzinda uyu wakarwiswa zvondo rakapera pakaurawa mauto maviri eAmerica pachikuvadzwa vanhu gumi nevana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden naSenator Bernie Sanders vatangopedza gakava kana kuti debate pauviri hwavo. Awa yokutanga yaperera panyaya yecoronavirus, umwe noumwe achitaura zvaaidai achiita deno akange ari mutungamiri wenyika. Vaviri ava vashora mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiti vari kutadza pakuchengetedza utano hwevanhu munyika. VaJoe Biden vazvipira kudoma munhukadzi kuve mutevedzeri wavo kana vachinge vabudirira mukusarudzwa kukumiririra bato reDemocratic Party. VaBiden vati zvekare kana vakabudirira vachadoma munhukadzi wechitema kuva jaji kudare guru redzimhosva reSupreme Court. Panorwadza moyo wingi di ana mukoma tuku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi muparamende, ZANU-PF neMDC zvinotarisirwa kukweshana zvekare pamusoro pemari yakapiwa kune mamwe makambani pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vabvumirana kuratidzira nekumbomira mabasa asi richipa hurumende nemabhizimisi nguva shomanana yekugadzirisa nyaya dzemihoro yevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande nchiti motara zvakanaka.
Soko isika tisenda baku.